Vashkandi vakasungwa ava ndeve Zimbabwe Election Support Network, Election Resource Center, riri sangano rinozviti Team Pachedu, uye vaonekwa nemagweta avo paHarare Central Police Station. Asi vachitaura neStudio 7 nhasi masikati, vasungwa ava vasati vaonekwa nemagweta avo, vanoona nezvekubuda nekupinda kwemashoko muElection Resource Center, vachakunda tsunga, vatsutsumwa chose nekusungwa kwavo.
Zvuru musi wa23 August muselection kuma end dzemanheru pakasvika mapurisa kudata center reERC nezesni vakasunga vashandi vaishanda padata center ipapapo. Isusu chiri kutishamisa seERC ndechekuti vanhu vakasungwa nezuro havasati vapiwa nguva yekuti vasangana nemalawyers avo vatsanangurire malawyers kuti vakasungirwei.
Hatina kukwanisa kutaura nerimwe remagweta evasungwa ava, Muzare Rodzini Hanzi, mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights. Asi Muzare Hanzi vanyora padande mutande kuti vasungwa ava vari kupomerwa mhosva yekutyora Section 66 yeElectoral Act. Asi mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vati ivo mhosva yevasungwa ava ichanzwika kumatare. Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimiririra vaHarashiti Mukundu vati kusungwa kwevanhu ava kunoburisa hudzvanyiriri hwebato riri kutonga reZANU-PF.
Kusungwa kwakaitwa vashandi vemasangano akazvimirira oga anoongorora kufambiswa kwesarudzo Election Resource Center neZimbabwe Election Support Network kunoburisa hudzvanyiriri nekutya kuri kuitika mubato reZANU-PF. Masangano aya haasi masangano asingazivikanwi, masangano anoshanda zviri pamutemo munyika yeZimbabwe. Zviri kuitwa izvi kuvhundutsira, zviri kuitwa izvi kumbunyikidza.
Mumwe wevatsigiri vebato reCCC vaElvis Mugari vasorawo kuita kwemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Taramba, avo vanofungidzirwa kuti vakabata nzira bato reCCC mumhaka iri kupomerwa vashandi veZesni neERC, vachitaura padande mutande ravo reTwitter.
Saka zviri kutaurwa navacharamba ndezvemugodzi matsuro zvekuti CC yanga iri involved pane vanhu veZesni neERC vaiita basa ravo. Tinoziva vanhu ava veElectoral Resource Center, Election Resource Center neZesni vanoita basa iroro. Ibasa ravo secivil society, nyika yoga yoga ine maorganizations anoita saizvozvo.
Asi mukuru wezvekubuda nekupinda kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira vati igaro ziva kuti mutemo unofanira kutevedzerwa.
Mutemo ndonhamo inotibatanidza tose senyika, nekuti ndiyo inotigavhena kuti tizive pekutangira nepekugumira, chokuita nechekusaita. Kana veZESN neveERC vachiti kusungwa kwavaita nekubatirwa midziyo yavo namapurisa hakusi pamutemo, vane mvumo yekuenda kumatare edzimhosva vonesana navo kuti zvavanga vachiita zvinenge zviri pamutemo here. Asi tichatinongokurudzira nje kuti kana pane havuna mutemo, mapurisa ngaabati.
Sarudzo dzakaitwa nezuro munyika, ikuwo dzikapfuma dzichienderera mberi mune dzimwe nzvimbo. Nhasi pasina mufaro kune vanovhota vazhinji mumaguta nechikonzero chekusavepo kwezvikwanisiro zvekuvhota pavaivhotera, zvichisakisa kunonoka kwekuvhota. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.